vachitaura pamusangano wavaita nevatori venhauma Harare nhasi, vasettlement Chikwinya, avo vanovasa chigaro wekomiti yeparamende inoona nezvekuburiswa kwemashoko, vati komiti yavo iri kuronga bhiri remutemo richavandudza mutemo weAccess to Information and Protection of Privacy Act kuitira kuti vatori venhau vashande vakasununguka munyika.
Tauya nemutemo unobata nyaya dzekutepfenyurwa kwenhau, nyaya dzekunyogwa kuburitswa kwamashoko kana kuti media. Saka mutemo watinawo unoda kutraya kuvandudza nekukwenenzvera nharaunda kana kuti environment yekushanda kwevanonyora mapepanhau nekushanda kwevanotepfenyura nhau.
Vachikunya vati bhiri iri rikatambirwa neparamende richaita kuti Zimbabwe Media Commission ishande zvakanaka, hurumende isingapindire mukushanda kwayo.
Mutemo uyu zvakare watinawo munyowani uri kuedza kuti iwo vanhu vange vachikwanisa kutaura vari pachena nyaya dzenyika yavo, dzebudiro renyika yavo, pasina kuvhundutsirana. Mutemo uyu zvakare uri kuedza kudzosera pakare basa rekufambiswa kwemashoko kuti vanhu vakwanise kuziva kuti vatungamiriri vavo vari kuitei, vari kushandisa mari dzakadii, pasina kuvhundutsirana kana pasina kuzotya kusungwa.
Nyanzvi munyaya dzemitemo inoshanda yakazvimiririra. Muzvare Rose Gomo vatiwo bhiri iri rakanaka nekuti richaita kuti vatori venhau vakwanise kuwana mashoko avanenge vachida.
Vanonyora mastories mumapapers, vanobatsira pamaiyi yakunzi internet web-based reporting, kuti ivo vaprotectwe their freedom, which is a right iri muconstitution, freedom of expression, vakwanise kuita basa ravo zvakanaka vasingangonzi nhasi masungwa kana kuti nhasi musataure izvozvo.
Asi mukuru wemedia center vaErnest Mudzengi vati bhiri iri harina kutwasuka nekuti chinangwa charo ndechekuda kugutsa zvido zvemapato maviri ezano PF neMDC. Vatiwo bhiri iri rinoda kubatwa zvakasimba risati raendeswa kuparamende.
We didn't want a bill that is a mumble jumbled bill containing issues of regulation, retaining the ZMC as the main body of not controlling but basically muzzling the media. That's what the bill does. It's a compromise and we cannot have that.
Vamwe vatori venhau vapawo chikumbiro chekuti mimwe yemitemo yedunhu reSADC neUnited Nations iongororwe nechinangwa chekusimbaradza bhiri iri risati rasvitswa kuparamende. Mapato ari muhurumende akawirirano muchibvumirano cheGlobal Political Agreement kugadzirisa mitemo inobata vatori venhau, asi kusvikira pari zvino hapana chati chaitwa. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Safari Njema.